in Zimbabwe. Welcome to the Women's Life Talk this Thursday, April the 21st, 2022. I'm Marvelous Mfanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. Tonight, we're going to be looking at various issues facing women, but we'll start off with the situation, the volatile situation in South Africa, where we saw last week a Zimbabwean, Elvis Nyathi, unfortunately, being tortured and also being harassed and being burnt to death and then buried in his home in Bulawayo. So that's what we'll be looking at on this program. And we'll also look at the situation of women that are currently in South Africa and what they are facing at the moment. And also we'll be talking to other women that are embarking on other projects in other countries.
Yes, Marvelous, and I'm also your host here. Sithandekile Mhlanga is my co-host here today. We'll be looking, of course, at okwenzakalayo kwele South Africa, lezinye ke inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana, lakho konke nje okunye okuningi neyo.
Aiwa, tokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable Palife Talk. Nasi tichange tiri kutarisa isu zviri kutarisana nemadzimai pasi rose, asi nyanya zviri kuitika munyika yeSouth Africa, umo takaona chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyathi vachiwanikwa ivo vachipiswa nemoto muSouth Africa kuDeep Sloot, uyezve vakaurayiwa vakazowanikwa vachiradzikwa kuZimbabwe. Tikutarisa isu kuti madzimai pari zvino vari kutarisana nezvinhu zvipi, uyezve regai timboona hama dzavo dzichiwanikwa idzi dzichichema parufu rwavo rwakaitika kuBulawayo. Aiwa, apo tikona vakange vari kuwanikwa ivo hanzvadzi yavo vachichema mufi, apo vakawanikwa vachinoradzikwa kumusha kwavo kuBulawayo. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo ipo pano pachirongwa. Uyezve tine nyanzvi dziri kubva munyika yeSouth Africa nevamwewo vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachange vari kukurukura nesu pamusoro pezviri kutarisana nemadzimai panguva ino.
Yebo ke, kulabo abasanda kusithoma ke namhlanje lohlelo lwethu lele olwe Studio 7 Life Talk, the Women's Round Table, lapho ke sicubungula ukuthi abesifazana endaweni ezijiyileyo baphathe kanjani. Namhlanje ke siyabe sikhangele okwenzakala ke kwele South Africa, sibona ukuthi kwabulawa isizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi kumaviki amabili edluleyo, njalo siyabona ukuthi kulokungahlaliseki kuhle kwezizalwane zeZimbabwe zisesaba ukuthi abantu bakulelo lizwe bafuna sengasebenzisa nje elinye ibala elisetshenziswa yinhlanganiso yakhonale ukubadudula khonale, ngoba siyabona ukuthi kule Operation Dudula kule zizalwane zeZimbabwe zeSouth Africa lazezibikwa zisebenza zezimele zingekho kulenhlanganiso ezithi azifuni abantu bokuza abavela kwamanye amazwe athi iZimbabwe kuphela abathi sebegcwele kulelo lizwe bebathathela imisebenzi, abanye besenza, abanye betshontsha kumbe bethengisa izidakamizwa lokunye okungekho emthethweni. Kodwa ke lokho kwehlukile ngoba abanye bathi hhayi lazo izizalwane zeSouth Africa zingabe zikwenza lokho. Njalo siyabona ukuthi bona beSouth Africa sebekhonona ngokuthi khathesi kulezinye izizalwane zabo ezivuliweyo kulelo lizwe. Singakhangela ke omunye wabebesithi ngu-Homosodiali ukuthi laye bathi ubulewe izizalwane zakwamanye amazwe, kodwa lokho hhayi akukathiwo ngamapholisi ukuthi ukhona umuntu asebembambe xhaka njalo nguye owenze lokho. Ngakho-ke sabe sicubungula thina ikakhulu ukuthi ukungahlaliseki lokho kuphatha njani abesifazana. Nampo siyababona, ubukele uyawubona lo mfanekiso abantwana bakamuyi umnumzana Elvis Nyathi besemngcwabeni wakhe, njalo kulo nkosikazi wakhe uNomsa laye uhlulukele, abazali bakhe unina odade wabo. Ngakho-ke siyabona ukuthi lanxa ngongowesilisa okuqondane laye lokho, baningi abesifazana labantwana abebethembele kuye abazabe bezakhathazeka ngalokho. sizakhangela ukuthi bona ke abesifazana ke bahlezi njani imisebenzi bayizuza bahlalele evalweni ngalesi sikhathi. Ngakho ke sikhangelele ukuthi ingcwethi zethu ezivela amalungelo oluntu labahlala khona le kwele South Africa bebuye ukuba sicobongele lolu daba. Marvelous.
Aiwa, tino zvakashakare pachirongwa chedu sechitaura kwataita. Nhasi tichange tichitarisa zvakasiyana-siyana zviri kuitika munyika dzakasiyana-siyana zvakatarisana nemadzimai. Asi imwe nyaya huru yatange tichitaura pamusoro pezvayo inyaya yezviri kuitika munyika yeSouth Africa. Uko tiri kuona zvizvarwa zveZimbabwe pari zvino zvichinzi izvo hazvisi kubatwa zvakanaka uyezve takaona vaLVP Nyati vachiwanikwa ivo vachishaya mushure mekunge vapfiswa kunzvimbo iyo yeDeepspring muSouth Africa imomo. Takatange tiri kutarisa kuti zvakamira sei pari zvino uyezve tichinzwa kubva kune masangano ari kushanda nyanya nemadzimai munzvimbo iyi yeSouth Africa kuti zvii zvavari kuona pari zvino. Tichange zvakare tiine hurukuro nevamwe vanoita zvekunyora mabhuku vachange vane nesipo pano pachirongwa, asi zvakare vachizeyawo nesu nezvatiri kuona zviri kuitika munyika iyi yeSouth Africa. Ava ndii vatingati vanonyora mabhuku, asi zvakare vanoitawo maprogiramu avo pano padandemutande. Tisisiwe Kachidza Mafumo vari kuCanada, saka tichange tiri kukurukurawo navo tichinzwawo kuti vari kuona sei zviri kusangana nemadzimai pari zvino. Tombotanga nekutaura naamai Diana Zimbuzana tichinzwa kwamuri kuti kwakadii kuSouth Africa uyezve zvinhu zvamuri kusangana nazvo.
Maita yanyune kuti panguva yakadai ndiri kunzwika hangu handiti
muri kunzwika, taura henyu.
KuSouth Africa iye zvino takangogara takabatira hura mumaoko. Chikonzero chikuru chaita kuti tibatire hura mumaoko ndechekuti zvakatanga pagore rakapera patakanzi izvo naminista ari muofisi yapurezidendi wenyika ino, maZimbabweans ese anga ane mapemits aya ainzi maZTP atiti arinyiwa mapemits iyayo. Zvakaitika muna November gore rakapera. Kubvira ipapo ndo patakatanga kubatira hura mumaoko. Vamwe vedu hatina mapemits iyayo, asi zvizvarwa zvemunyika ino zveSouth Africa manje zvaakuti nyangwe inini vacho vane mapemits hatichakudai muno. Taakuda kuti mese mudzokere kumusha, nekuti mimi ndimuri kunza kuti zvizvarwa zvekumusha kwenyu zvisina mapepa kuti zviuye kuno zvichizoita nyonganyonga nekufara mhosva dzekuita kubata vanhu, kuuraya vanhu, kuponda vanhu, zvese izvozvo. Saka tese tese hura hwangu hwemumaoko kuti ko zvino zvichafamba sei. Ndo chekutanga. Chechipiri, masvondo rakapera iro tingangoti kudza uda kukwana masvondo mairi mai. KZN kune imwe provhinsi inozvikwazulu-Natal uko kukaita mafashani enzira. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakabatanidzirwa ipapo zvekuti pari zvino tine nhamba yekupfuura makumi maviri evanhu vakashayika ikoko. Saka izvozvo zvimwe chimwe chiitiko zvechinotishungurudza mumwoyo kuti saka vanhu ivavo vamwe vacho havasati vawanika, nekuti vachiri kutsvaga vanhu, vanhu havasati vawanika. Saka hatitozivi kuti zvichafamba seiwo ipapo, imwe nyaya iripo iyoyo. Chekupedzisira chandoda kutaura ndechekuti kumhuri yekwaNyati tine urombo zvikuru nezvakaitika izvozvo zvekuti makarasikirwa nemunhu aiita kuti ariritire mhuri ari kuno. Isusu hationi zvakakodzera kuti kana munhu achinge anzi haazi kuvhana mapepa nedzisiro yacho yokurawa achipiswa. Tinodayira kuti hunhu ihwohwo huri mabhariki kakushandisa isi rechirungu, hausi hunhu hwatinotarisira kuvanhu vari munyika ino yavanoti taane civilization tave pamberi pamuviro. Saka kumhuri yekwaNyati tinoti tine urombo zvikuru nekurasikirwa kwamakaitwa. Hamusi mega makarasikirwa nekuti nyikawo yeZimbabwe yakarasikirwa. Kana iyo South Africa yakarasikirwa nekuti Nyati aishanda ka. Saka vaishandira vachivavo vaikupedzwa chipatapata kutsvaka munhu anoashandira. Saka tine urombo zvikuru, ndo mamiriro akaita zvinhu pari zvino mune ino nyika. Ndangodimbura dimbura.
Aiwa, tinotenda. Tochingamidza amai Kachidza Mafumo kwa Canada muri kunzwa zviri kuitika mu South Africa ini munoti ine zvachiri kuona zviri kuitika izvi
tinoda kutanga neku tine urombo kune mhuri yekwanyati nekurasikirwa kwavakaita nekuti chiitiko chekuitika chakaitika kuSouth Africa zvinotyisa handii nyore kuona munhu achipiswa kusvika afa kuita dota here munhu wakatarisa kudai zvinonyanya kutyisa ndezveawo sekutaurwa kwaitwa naDiane kuti vagari veikoko vanenge vachitarisa vanenge vachitishi hauziwe kuti mangwana zviri kuitika kune ani because kana zvaitika kune munhu mumwe chete it means everybody's life is at risk of going through the same thing zvinotyisa zvinotyisa and ndinoziva kunguva yakaomarara chaizvo nevanhu vari kusouth africa vari kubva kuzimbabwe unoshaya kuti zvinoodii murume mukuru ari kuriritira mhuri ari kuchengetedza mhuri yake iri kumusha ari kutostruggla ari kungotrayawo pa vanhu vese vari kudiaspora tinoziva kuti inguva yakaoma it's very difficult for people to be here because if they have a choice they'd rather be home asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha tinoziva asi kana gumisiro yacho yadai zvinotyisa and we hope kuti magroups akawanda ari ikoko wanoexpressa kushungurudzika kwavari kuita nezvinhu zvakadai sezviri kuitika kusouth africa ngekuti zvimwe zvinhu ngatizvityei sevanhu
aiwa mashoko makukutu nekuti tinoziva kuti imi matingo enyu ishoma ndichambotii mumbotitsananguro pamusoro pebhuku renyu uyezve kuti makafunga sei kunyora bhuku iri
okay bhuku rangu iri rinonzi a trip to Zimbabwe with Gogo bhuku iri really its ndakarinyorera vana vakawanda vari kudiaspora kana nevari kuzimbabwe wat mainly vari kudiaspora nekuti ndivo vazhinji vakazvarirwa kunyika dzakasiyana siyana zvatiri kutaura kuti vanhu vazhinji vakamubva kubva kuzimbabwe vari kugara mune dzimwe nyika vari kuita vana ikoko kana kuti vana ava vakaenda vari vadiki diki vari kukurira mudiaspora zvekuti kana zvanzi zimbabwe vanongonzwa maparents avo vachitaura nevamwe kuti kumusha tabva tadai kumusha kwakadai kwakadai and kana tichida kuti tirambe vana vazvino taurwa nzi kuziva mbuya hudzwa kana vasingataurirwe or vasinganzwi anything about Zimbabwe vanogona kulose interest and but I think it's important kuti vagare vachiziva kuti yes tiri kugara kuengland yes tiri kugara kuamerica tiri kugara kucanada tiri kugara wherever kueurope asi kumusha kwakabva vabereki wedu ndekuzimbabwe and ivowo vanorwa nechido ndinozviziva they might not say much about it kana vasina enough chavanoziva nezvekuzimbabwe but they are excited they would like to know inini ndakanyora bhuku iri because ndine vazukuru vangu ndine vazukuru 4 vanogara kuaustralia ndemwana wangu anogara ikoko nemhuri yake saka istime yandinenge ndichitaura nawo pafirsttime vanenge vachigogo tell us about zimbabwe kuzimbabwe tell us about zimbabwe they've never been to zimbabwe vachiri vadiki and I hope kuti nerimwe zuva ndichaenda nawo saka ndo zvakatanga the idea yekuti I'm going to write this book for them a trip to zimbabwe with gogo just give them a window into what zimbabwe is like
saka vanenge vari kuda bhuku renyu iri vanokuonai kuti uyezve tinoona mune program yamunoita padandemutande munobatika pasi
okay bhuku rangu iri they can get it on Amazon riri and Kindle as well so you can order this on Amazon you should be able to get that and yes ndine podcast yangu yandinoita zvakare inonzi kanoi wanyai broadcast yandinoisa padandemutande tinechepatii on air every Sunday tinounza maguest speakers akasiyana siyana anobva kuzimbabwe inini ndinobva kwamutoko kuzimbabwe ndobva kwamutoko saka kanoiwa nyaya it's really a community a broadcast and the idea really when I started it was to highlight or to showcase zvinoitika kwamutoko nekusimudzirawo kwatinobva nemutauro wenu of course kana taadaidza maguest amwe tinodaidza marvelous asingataure chibuja saka tinongotaura nechirungu nechiwanhu kana uri unobva kwamutoko tinobva tangopinda muchibuja tobva tataura chaizvo chaizvo tichiite vanhu vanenge vachititeera vanenge vanozvifarira ngekuti dzimwe nguva vanenge vari kudzimwe nyika that nostalgia yekuti kumusha tiri kutaura nelanguage yedu tiri kutaura about places that they know tiri kutaura about people they know it's very encouraging so that was the idea yekanoiwa nyaya broadcast yangu
Saka chichuze kuti vanhu vokuona ipapi kuti tichii kusiya henyu muende
broadcast on Facebook on Kanoi Wanyai on Facebook, or you can try on YouTube. You can check it out on YouTube, Kanoi Wanyai broadcast. You should be able to get it and subscribe and like it and subscribe it.
Hanzina Blandina kwenda. Well done, my man.
Thank you, Blandina.
Saka mabama wana comments apo, but if tinotenda regai tienderere mberi nehurukuru yedu. Nhasi tine madzimai akati wandei vatinavo varida kupinda muchirongwa kuti timbonzwa kuti zvii zvavari kuita kunzvimbo dzavari dzakasiyana siyana. Sabva tati tsikwane Zimbabwe tokuchingamidzai pachirongwa muzvare Stabile Dewa. Zviri sei sei kuZimbabwe? Stabile hatisi kukunzwai, mike yenyu iri off. Regaiti ndikisa munenge mazvimiuta mireitono tisingabuditse. Halo, taurai tinzi.
Hai, sisi Mavhira Simrisi.
Aiwa tiri wadi, muri kunzwa iri mudariro iyi. Tipewo pfungwa dzenyu. Mungataurawo makatonangana na mai chinzwa mapfumo akati vaenda.
Maybe kungova korokotedza neku simbisa chivanhu chedu. Tirikuona vana vakawanda vari kudiaspora vanotoita culture shock vakauya muno muZimbabwe kuchitadza kutoziva kuti zvinofamba sei, nekutozongopedzisira vakutongofunga kuti zvavanoverenga mumanewspapers kana kuti zvinofungwa nevanhu vari kunzvimbo dzavanogara ndoo zvinenge zvichiitika kuno kuZimbabwe. Kazinjika tinotofamba kunze chinzwa vanhu vachitokubvunza, saka kuZimbabwe munogara pai? Munogara musango? Munoitanzei? So zvii zvakanaka kuita zvirongwa zvinogruma vechidiki specially kuti vakure vachiziva kuti nyika yavo yakamira sei, nokuti tese tine chishuviro chekuti kana vanhu vaenda kudiaspora vasatire ikoko vadzokewo vachishandira nyika yavo vachiinvestawo muZimbabwe, but vachinyatsoziva kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvinofanira.
Aiwa tinokutendai amai. Sisiwe motipa mazvi nepedzisira.
Ndinotenda kuti at least ndinowanawo support kune vamwe vanhu vari kuona zvatiri kuita to try to encourage these kids kuti vaite a window into what Zimbabwe looks like, because bukura tinoratata vachienda kuhange kusafari, vachienda kuvic falls, vachienda kumusha kuruzevhu, vachimboswera vachifudza mombe nemacousins awo. Izvozvo zvindike zvakanaka sekutaura kwaita munin'ina wangu uyu kuti tinoda kuti vana vakuri vachidada nekuti maZimbabwe, kuti we can't wait to go to Zimbabwe, that's the idea. But again, ndinoda kuti vanhu vari kuSouth Africa tongoti tiri pamwe chete pakuchema zviri kuitika izvi, zvekare you know, try and stay safe as much as you can. Iye mvurawo is another problem, saka it's really, and kana zvakuuya kune madzimai mutoro wakarema vari kutyira upenyu hwavo, vari kutya zviri kuitika, whether haisi kuita zvakanaka, saka you know, our hearts are with them.
Hanzi nevamwe, hanzi yes, mabunja chibve mataura nechibunja.
Moro yomoyo ndani kwari kuti moro dzayo kwedu yonai mwana mai, ndini bakani wekupenyu sangu adzisitiwe kachidza mapfumo. Moro yomoro yemosimbisa vamwe ikweyo.
Yaiwa, thank you so much. Regai tichenderera mberi namuzvare Stadewa. Muri kuona nyaya yanetsa iyi yezviri kuitika muSouth Africa, tipewo pfungwa dzenyu tisati taenda kuna Star.
Zvinhu zviri kuitika kuSouth Africa zvinhu zvinorwadza zvikuru. Kushungurukudzwa kuri kuita maZimbabweans, varume, vakadzi, vana, and zvinhu zvinorwadza kuti unoona kuti munhu anourayiwa nzira yakaitika 2 weeks ago, and tinongodzokera zvakare kuti dai mweya wamukoma Elvis wazorora murugare, but taakufanha semaZimbabweans kuti tirambe tichibvunzana mubvunzo wokuti chiri kumboitwa kuti vana veZimbabwe vachitwe kunge nhapwa chii, chiri kumboitwa kuti vana veZimbabwe vadzingwe kunge imbwa kudaro chii, chii chatinofanira kuita senyika kugadzirisa nyika yedu kuti maZimbabweans ange achigara muno mune zvakanaka, kusiri kuti tiri kukurudzira kuti zvinhu zvakaitwa kuSouth Africa zvakanaka, zvinhu zvakaipa zvinopikisana nemaregional and international instruments enyaya dzemahuman rights. Asi tinoramba takangotarisanawo nehurumende yeZimbabwe kuti tarisa imoneka munyika muna mabasa, munyika mune nzara, vana vari kushungurudzika zvikuru, vamwe ndosaka vachitozokrosa mabhodha vachitange vachadyiwa nemakaro. Zvii zvingaitwe kuti nyika yedu tigadziriswe tuwanikwe tichibata pamwe chete mazimbabwens ari kudiaspora anoda achidzoka nekuti vazhinji vacho kunyanya vari kunana South Africa yange iri nyaya yekutotadza kutoshaya chekubata muno muzimbabwe macho vopedzisira vakungoenda hapana chii chinorwadza cho tinonzwa kuti mazimbabwens ari kusouth ari kunongeswa maapple nemaorange ndokuti vaipedzisira zvacho vati vadevelope maproblems akawanda patakatarisana nemadzimai zvinhu zvokuitika kusouth africa zvinopedzisira zvaexposa vakadzi kuharassment even rape chaiyo chaiyo so tinoramba tichingodzokera kuhurumende yezimbabwe because ndo ine primary responsibility yekuprotecta mazimbabwe.
Maybe before we go to Star, to my co-host Star, I would ask you, Star, to just say something in English. What's your view on what we're seeing happening in South Africa currently?
What's happening in South Africa is unacceptable and quite fortunate. It is said that Zimbabweans who lead the current economic challenges that we are facing have to be exposed to further victimization, which has led to the death of our brother Elvis. We continue to condemn the acts of violence as it has no place, not only in Africa, but the whole world at large. But we continue to appeal to the Zimbabwean government that it is their primary responsibility to safeguard and provide and protect Zimbabweans. So it's high time we collectively hold our government responsible for whatever that is happening within Zimbabwe and also across the borders. And whatever that is happening in Zimbabwe also has negative effects on women, women with disabilities, and young women, who most of them can actually be exposed to harassment, sexual harassment, victimization, including rape. So the question remains that what should be done in order for the government to create a conducive environment for its citizens to be in one place and allow those who want voluntarily to leave rather than to force people into other countries where they end up being abused.
Thank you so much. Over to you, Star.
Yebo ke siyabonga ke lapho sizwe abanye abahlonitshwa bethu unkosi azisithabile de wawuleli ilungelo loluntu obesinika ke imbono yakhe sesilomunye umhlonitshwa wethu lapha ungasathi ngaphambilini kwalapho sikhulumeke lomunye umhlonitshwa wethu osecanada oloba ibhuku njalo okhulume ngodlakela olusesouth africa wasaphinda sakhuluma njalo lesinye ke isiphatha loko ke bekungunkosikazi siphiwe khathitsa saphinda sakhuluma ke unkosikazi siphiwe khathitsa mafumo saphinda ke sakhuluma ke lo nkosikazi Diana Zimbutsana ke oezim exercise forum sesilo mhlonitshwa wethu ke omunye unkosikazi ke unkosazana ke siphiwe Ncube yena osesouth africa uzazitsho ke ngegama siyakwamukela kuhlelo lwethu. Ngiyakwamukela nkosikazi Siphiwe. Ngithemba kasizwa lapha. Ngabona imic yakho ayizwakali, ungavula imic. Yebo, ngisakumelele ke lapho othi ngilobe lapho ukuthi asikuzwa nxa ukhuluma. Mhlawumbe njengoba ungangizwa sengitsheleke unkosazana Siphiwe ke oseSouth Africa ukuthi avule imic yakhe ngoba ukhanya yena kangizwa mina nxa ngikhuluma. Ngakho sithemba ke uzabuya futhi ke sizwanane ukuthi utheni. Yes, Mav, I think her mic is off. I will call her so she can she can switch it on and you can put her back.
Yes, I think she her mic was actually open, but I think there's a network issue, but you can call her and let's see if she'll be able to come back. If not, you can get her on the phone and we'll continue. Otherwise, go ahead.
Okay. Siyabona lapha. Okay. We have memory. Yebo ke nxa ungizwa ke memory buya ke sikhulume. Yes, you can put her up, Mav. I think she can hear me. Oh, she's no longer
here.
Okay. Let me see if she will pick up her phone. Yebo ke lapho silindeke ke unkosazana Siphiwe ke. Ukuthi sixoxe laye but asikamboni ngakho ke samelele lapho ukuthi adobe ucingo lwakhe sike sambona ke umfanekiso ubuyile kodwa uthi kangizwa. Yebo ke ungabe ungizwa kathesi?
Arazi, maybe you take me a kuluma. Ika mang memory the high speedway.
Hayi kulungile.
Kodwa mina ngilindile ngithi ngilinde uSpiwe ukuthi akhulume.
Oh, sorry. Yithi lapho esiphambanisileyo ukuthi sikhuluma lobani. Akusenani sizacela ukubana uzitsho ke uzibethe ngegama ukuthi ungubani, ungaphi. Siyaxolisa.
Okay. Mina igama ngumemory ngokuncube isifongo. Ngokuhlala ngiseSouth Africa. Ngihlala eThembisa. Ngithi ngiseSouth Africa ngokuhlala eThembisa.
Inethiwekhi ayizwakali, kusho ukuthi inethiwekhi yakhe iyahlupha. Buyele emuva mbijana ukwenza ukuthi ubuso bakho ye emuva mbijana. Ye ubusukhuluma-ke.
Okay.
Ubuzwakala kuhle continue.
Okay. Igama lami ngumemory Ncube. Ngihlala eThembisa eSouth Africa, yilapho engihlala khona maybe for more than 10 years now ngiseSouth Africa.
Hayi, kungani kuyala. Can you hear her, ma'am? Mabelas, can you hear her? Kodwa wena ngangizwa. Oi, so
we can hear her. Let's continue. We can hear her very well. Continue.
Okay, I guess I'm the one here who is, but I can hear you. Mabelas, say something.
We can hear her.
Okay,
continue.
Let's see if I'm, why I can't hear. Siyaxolisa, memory kukhanya yimi ngapha engiloshupho, mina ngisithi ushupho lukuwe khona ngapho. I think ngizaphuma kancane bese ngiphenduka njalo ngizokhuluma nawe. Ngiyaxolisa, just umzuzo.
Okay.
Memory, I don't know if you can hear me.
Yes, I can hear you.
Okay, continue. You tell us, you were talking about your seeing in South Africa. Tell us what you're seeing on the ground.
Okay, in the Engizibona on the ground, South Africa is also safe for thina Zimbabweans because of abantu abamoshayo kakhulu. Kulabantu abatshontshayo, kulabantu ababulala abanye, kulabantu vele abaningi abayenza izinto eziphuma endleleni. And into esuka ibe nzima ukuthi isikhathi esiningi kubanjwa kuthiwe amaZimbabweans. Ungathola ukuthi maybe kulabantu abangu-10 abatshontshileyo or kulabantu abangu-5 abatshontshileyo. Uzothola ukuthi out of that 5, 3 or 4 ngamaZimbabweans. So like operation to be namasikalo kwenzakala bahle bethu amaZimbabweans wonke ngamasela amaZimbabweans babulala abantu amaZimbabweans lokhu lalokhuyana. So yinto esuka ibe nzima for us amaZimbabweans because now we are being painted with the same brush. Even if mina ngingasosela sengifela ukuthi ngingumZimbabwean because my Zimbabwean brother is a thief or my Zimbabwean sister is a murderer. So isn't this in Jalo, they're making our lives very, very difficult in South Africa because even Suhambe and Delen, Suhambe Susan Badwin, which I was, which only was you to whom Zimbabwe and Umban, Onga was young Ban, Utu Umundo said it to the work of Sabangelan or Ganja and ours. So the Sale Badwin in Japan, Yamas and Jalo. And the sad thing is, isikhathi esiningi uyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kuganga. But ukuthi uthole umuntu ukuthi amveze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayekhuluma ukuthi ubani ubani ohlala endaweni enje lisela, abantu abakhulumi. But isikhathi esiningi umuntu uyabe ekwazi ukuthi ubani lisela or uhambe waganga kuphi or ubesebenza kuphi wathiye etshontshile. Baningi abantu ababekwazi ukuthi umuntu lo owonileyo ngubani and njalo utholakala kuphi. But they don't expose those people and then ma izinto sezimoshakala wesi labantu aba-innocent sebesele into abangayaziyo. So South Africa ayisekho safe for especially for us amaZimbabweans. I-crime it happens everywhere and it's done by many people but because amaZimbabweans angazi ngoba sibaningi kakhulu lapho futhi la eSouth Africa. Uthola ukuthi vele awusweli lapho ungasona okungaba le ndawo khona ukuthi kuthiwe umZimbabwean ubengekho endaweni enje. Imoto abantu laba babamba inkunzi izimoto zemali lezi uyathola kunomZimbabwean oyi-1. Ngikuphi kuphi uyathola kunomZimbabwean oyi-1. Yabo, so lathi amaZimbabwean sometimes I feel like maybe kumele siye sizikhuze ukuthi as much as singaba le freedom lena, I don't know if I can call it freedom in quotations. But kumele sizikhuze ukuthi sisemzini la. These people are doing us a favor, they are helping us. Ngokusivumela kwabo ukuthi sihlale lapha for this long. They are helping us. Ukuthi sikwanise ukugcina imuli zethu, sikwanise ukusebenzela abantwabethu, sikwanise ukuthi abantwana baye isikolo. Sikwanise ukuthi sigcine abadala ekhaya and stuff like that. Manje ngase siyahlala simosha every day. At some point akula muntu ongakhathaliyo. Bakhathala labo, uthole ukuthi yikho sokulabo operation dudula because abasakwazi ukuthi labo beyenzeni. You know? So, I think it's safe in South Africa, especially for us, some Zimbabweans. I think it's safe at all. And mina, for me, personally, what pays me is the beauty, even innocent Zimbabweans.
Thank you so much. While we're waiting for Star to come back, thank you, Memory. People are saying we can hear Memory loud and clear. So, thank you, Memory. Regating Buenda Kuna Ama Zimbuzana. Manga muri kunzwa zvanga zviri kutaurwa nasista Memory, munotiwo chiine zvavanga vari kutaura?
Memory ari kurevesa, Memory ataura chokwadi. Isusu takatomboita nguva seorganization yataiti vanhu vedu ngavaregere kuita zvecriminal activity. And taiti tikaenda kunosangana nevanhu vekuhurumende yesouth africa vakataura kuti mazimbabweans ari kuita crime, taizviramba. Taiti tipei upoo hwekuti mazimbabweans ari kukomita crime. But iye zvinezvi zvaakutotinetsa kuti tiende pamberi pevanhu vemuhurumende yesouth africa tichinovataurira nhau iyoyo kuti haa mazimbabweans haiti, nekuti mazimbabweans acho ari kubatwa. Ndine mufananidzo, pane vanhu vakatorwa nehurumende vachinzi vanoita mainterpreters kumakotu. Vanhu ivava vakatorwa vachinzi macontractors. Asi iye zvinezvi vatova mafull time nekuti everyday zuva rega rega kune kune muzimbabweni anenge akasungwa anenge ari kudaro anenge achida munhu anouya kuzoindapreta. Saka iyoyo nyaya yatirikutoona yataurwa naMemory inyaya yechokwadi, inyaya iripo. Asi zveMemory ataura zvakanaka kuti tese hatifaniri chaakunetsa ndeche
apo
zvarwa zvetiti tese ndo zvatakaita. Hapana kwauchambomira kuti aiwa inini handina kudaro kana kuti vakaana kudaro vamwe ndo vakadaro. Saka isusu tinokurudzira hurumende yesouth africa kuburikidza remapurisa aya kuti ngavasunge vanhu vari kupara mhaka. Vanhu vari kupara mhaka ngavasungwe. Kana vanhu vasungwa ivavo tinosara nevanhu vasingapare mhaka, nekuti tese tikange tapendwa nebhurashi rimwe chete hazvizonakidza. Nekuti tese munhu wozvake anenge angoti muzimbabweni wese waasangana naiyo mavhaiya ndiyo mundiya. Asi vamwe veda handizvo zvatiri, tiri kushanda zvakanaka tisingapari mhosva, tisina zvatinoita zvikomerwa. Saka ndinobvumirana Memory chaizvo.
Muzvare Sadhi, wamunoona sei zvipitika izvi zvataurwa nasista Memory? Aminoti muri
kutiaisinga
okay, vanga vari kutaura sei zvataurwa namai Zimbudzana kuti vazhinji muSouth Africa vamwe vari kuita nyaya dzisina kunaka dzemhosva zviri kuzoita kuti muzimbabweni wese abva azonzi ndo zvaari kuita.
Maybe ingange iriyo ndiyo reason yakungoshandiswawo, but tikatarisa nyika dzese hakuna vanhu vasingapare mhosva. Even muno mune maforeners, machinese mangana ari muzimbabwe ari kurepa vakadzi, ari kurara nevana vari under age. Harisandambona operation ichiitwa nemazimbabweans ekutingatipisei machinese. So vangori vanhu vekuti havachadi mazimbabweans munyika mavo, so vakungotsvaga maexcuses ekuti titese kuti tivadzinge. So zvinhu zvacho zvinozosvika pangonobatana dzendai kunyika kwenyu munovhota endai munoita sei. Saka vanongofiira kunge mazimbabweans haana zvakawanda zvaari kuita kupusha kuti zvinhu zvinake munyika mavo. But mukatarisa vanhu vacho kusouth, vanhu vanotozikanwa kuti vanhu vasingade kushanda, vanhu vane usimbe masouth africans. So mabasa ako alaba tu zingira mazimbabwe zivakatuma pi wa nansi wa chini zivakatuma vatubuni kumaiza. So for me andikungo tindiyo rizimu mbe niye kutiva nmazo tibira imosangani pa total population inonzi more than a million mazimbabwe zanimo South Africa. So ya konye engo chako excuse kutu wano tutoka zinga sei.
So my Zimbabwe, what's the way forward now before we go to memory, especially for women?
It's quite unfortunate now, especially for women, because prior to the new minister being appointed, we used to have a very good engagement platform with the previous ministers or even the director general or the Minister of Home Affairs. But this new minister, he is of the opinion that Zimbabwe appear knowing in the sense that we took him to court, we have a lot of lawsuits, not us as Zimbabwe, but us as Zimbabwe. She was Diva Jakanya, Sereki, Saka, and the Minister Kukoti, Saka, what's the use of talking the guys who just didn't go per Rama court. So you actually get a feeling that they are not so worried about Dudula. Instead, you want to say what are you happy about Dudula, because Dudula is actually performing a function that they themselves will not, under diplomatic conditions, perform. Sagavan of Longo tells that these vigilante groups, Dudula Mabazaz, they don't then take action against those vigilantes in excess. Saka is also a good opportunity. My especially Nevana, but I'm a more vulnerable in this situation. Makare, Vachfunga, Puti, Sakatoni, yes, this is my platform. Question what made Yashi Jimka and everything. I will do Saka, those of Mushakwacho, Dakadi, Mushakwacho, Dorotangra Papa, Mushakwacho, Shakamira say, Mukataza, my groups who are tested on our Facebook, who put in another Twitter, and one who's done with nine projects and done it at Mushandi. As they say in English, the writing is really on the wall. So, kuti vanhu vari kuzviona kuti apana chachinjaka, zviri kuita zvita west from 2008. From the first xenophobic attack of 2008, yes, the number of people who have died might not reach the 67 of 2008. But the manner in which the xenophobic attacks are happening now, they are more arbitrary. So, kuti munhu kufamba murodhi chaipo, munhu unotosvika kusvika ndikabatwa ndikabvunzwa kuti gogo rari munzi chii. Nechitswana, sikwati nogara kutaura Botswana, ndisingazive ndinopedza chiti rudii. Saka vanhu vaakufunga kuti Sakatoni ndomukuru dziri muvanhu, kuti vanhu toita sei. Vamwe vari kufunga zvekubuda vachienda kune dzimwe nyika, vamwe vari kufungawo zvekubuda vachienda vachidzokera kuZimbabwe. Vamwewo ndo vari kuti hatinogara kusiri kufunga nekuti ndo zviripo parizvino.
So memory. If you can say in the video, so what's the way forward now for you personally? What are you going to do?
Hey, mina, lemu kaba ngemne ni. Mpigela yo, ngondweni nje manje kaba ngane situation esikuyo right now as a Zimbabwean in South Africa. My first thought was, mpalithi mpasa zami ngibuye ekhaya. But ngicabanga ukuthi ngaze ngipakishe impahla zami ngibuyele ekhaya, ngizofika ekhaya angenzeni, akunamsebenzi, imali yangikhona i-week, ungaze uthi uyenza i-business izophumelela yini, uzokhona ukusapota abantwana, uzokhona ukusapota abadala, uzokhona ukuthi ma kungumsebenzi or kuyi-business oyiranayo, uzokhona ukuthi uyirane i-business le uthenge indlu yini or
apo tikunzwa muzvare memory vari kutaura ivo vari kusouth Africa vachitaurawo pfungwa dzavo, asi nenyaya yekuti network inenge ikuti netsei rega tiione kuti vanogona kudzoka here, tombovadzikisa tichitaura ino namai Zimbudzana. Saka vazhinji madzimai vari kuti chii, tambobvunza memory mibvunzo iwoyo.
Memory anga apindura ndamuzwa kutaura kwake Magnus woti ndinonzwa ndevele ndiri mufundi wendevele daira kana wako unogona kunge uchigona kutaura saunogonataura ndanzwa semutauro waaita ari kuti iye anombofunga kutsuta mukwende wake onanga kumusha, asi ari kufunga kuti saka kana ndananga kumusha ndinotangira papi, kumzakwa chakuna mabasa indiri ndanchiritira vana vangu nekuritira vabereki ndotangira pasi iyo izvozvo zvataurwa namemori ndodambudziko rokutaura nemadzimai mazhinji kuti oraiti kana ndabuda muno macho mandandichishanda ndichipanda panda ndichiwana chouviri ndichitumira kumusha kumusha kwacho ndinotangira pasi ndodambudziko guru rapo rokuti vanhu vari kushaya kuti kana vakaenda kumusha vanotangira pasi zvanga hapana munhu anoda kugara kunyika isiri yake tese tese tinodai tatiri kumusha vanhu vanofa kumusha ende isusu sevanhu ka vanhu vatema zvinhu zvakaita kufa kana kuzvarwa kwevana kana kudii maivhenzi maokezhenzi makuru iyayo saka zvinhu zvekuti tinenge tichitarisa kuti tinenge tichibatana nevamwe vedu tichionesana asi kana wakagara kunyika dzevatorwa ka ukafiwa haukwanisi kuenda unogona kungotumirawo svashereni kana wenazvo wozotoo rimwe gore raunenge waenda wakutonotendera nemimana uchibata maoko saka zvese izvozvo zvinhu zvimwe zvatinoziva kuti vanhu vanoda kudzokera kumusha asiko kana vadzokera kumusha kwanaka here nekuti vanhu vaya vakabva kumusha vachiziva dambudziko ririko ka dambudziko riya harisiko here ranga riko kumusha nguva iyoyo saka ndiwo mubvunzo mukuru iyoyo usina mhinduro ini chai handina mhinduro wekuti pano ndikasimuka nhasi ndandikudzokera kumusha ndinonotangira po iye akaimbwa namutukudzi vamwewo vakabva kuno vachinodzokera kumusha vanotangira poi saka handizive kuti mhinduro inowanikwa kuti
saka ini sesangano rezimbabwe exile forum zvii zvamuri kuitawo kubatsira kune avo vanenge vari kufunga kuti pamwe vada kudzokera kumusha kana zvimwe zvakadaro
vari kuda kudzokera kumusha havana dambudziko rakanyanya ka avo vane vatoita decision kungangoita vairi vatatu vanenge vachitaura kuti ini handichina hangu chouviri chekuti ndikwirise ndiende kumusha asi vazhinji vacho vanenge vachida kudzokera yanange kwatiri vanongoya vachimbotiti habhabhai dambudziko rokuwanikwa kune avo vasati voziva kuti zvino ndikadzokera ndonotangira poi ndikagara kuno ndichagara sei ivavo ndo vane dambudziko vanenge vachifona ka nekutumidzirao messages isusu manje sangano redu hatisi vanhu vaya vanonzi masocial workers kana kumapsychologist saka hatizogonia pamunhu mhinduro dziri dzinodzakanaka dziri psychological tinogo isusu sangano redu nderemagweta saka semagweta kana takutasa zvinhu tinotasa pamutemo zvino zvimwe zvinhu hazvidika mutemo zvimwe zvinhu zvinoreda kuti vanhu vamunzwisisane pachivanhu muite ubuntu saka tiri kumboedza kuti tiite engage nevamwe vedu masouth african asi tagara tiri kutoiida inonzi preaching to the converted ivo vacho vedhudhura havatodi kuengage havadi ecolleague powers akada kuzoenda musangano wavo kudipsrute akadzingwa zvekuti dai pasina kuti kwakuna minista ndo vakamuseva vamwe tikadai tiri kuti varikwafa vanhu vairi saka izvozvo zvinhu zvaakunetsa kuti vatinoti titaure navo vanonzwisisa vaya vagara vachitonzwisisa vasingazwisise vacho havatodi kutaparomana nzombe chaiko kuti todii ndo mubvunzo uripo todii ende mazana hatina ndo chokwadi chaizvo
aiwa regai timboedza kuti tione kuti sa anotokwanisa kumunzwa here because ari kuti ari kuchinzwa ari kutiona kuti hatisi kumunzwa sa can you hear pari zvino handisinge kudaro regai tienderere mberi nhasi panapa tiritarisa isi nyaya iri kuitika kunzvimbo yesouth africa tichiona ichi kuti pari zvino pane zvizhinji zviri kuitika uyezve madzimai nyaya vari kuti ivo vamwe vazhinji vaakuda kudzokera kumusha pana mai maka junior vari kuadmitete maka junior ari kuadmitete munogona kuclika link iri parutivi apo tinogona kukubva takuona iko kunoko ndokuedha kwatinokuita otherwise pari zvino mungoramba makateerera tichienderera mberi tichionesana kuti zvakamira sei takamirira mumwe wangu sa musanga vachange ari kuyaiko pano mai nzimbudzana regai tienderere mberi nemi tombobvunza kuti maamu kutaura imi nyaya yezviri kuitika kukwazulunatal nekudurban zvii zvinofanira kuitwa neavo vanenge vaine hama dzakawanikwa dzichishayika kana kuti vasiri kuziva kuti hama dzavo dziri kuti
tinotenda zvikuru nekuti mazuva mashoma adarika ai consular general vakaenda kudurban bachino wonana nevanhu koko saka tinodaira kuti pavakaita musangano nevanhu pane zvakabuda isusu tinongoti semaZimbabwe dai taita chirirangwe ini ndino organization yekutsanga nevanhu vakasiyana siyana masomorenzi manigeria makongolese isusu maZimbabwe ndisi vanhu vasina kunyanya kubatana chaizvo kubuda vamwesa isusu tikabatana dambudziko remafashamu rakaitika kwazulu-natal chete mamaprovhinsi ese ari munhu haana kuita dambudziko iroro saka isusu dai semaZimbabwe taikwanisa kubatana toti zvedu 50 rand chaiyo toisa ma50 rand yedu yayo pazi parutivi kana vamwe vedu ava vachipatizenge panzi vanhu vekwedu vakadai vaita dambudziko iri kana pashayikwa mari yekuti munhu aendeswe kumusha kunoradzikwa mari iyoyo ndoyotorwa ndoyodi yobetsera ipapo nekuti pari zvinoka tikatarisa vanhu vekune dzimwe nyika havanobatana zvekuti hamumbovanzwa vachitema kunzi pashayikwa mari asi isusu hadai tatabatana sezvizvarwa zvezimbabwe taonesana tabetsera kuti dambudziko iri harisi revanhu vezvizvarwa zvezimbabwe zviri kzn chete idambudziko rawira nyika yese ndochekutanga chechipiri ini ndirektivhi akanoita patwitter paya paya pane mazimbabwenzi ari kubuda akanga achibuda patwitter achiti South Africa ya ino zvaiwana izvo zvaiwana ngwara asiku zvaivete kwavari zvemafashamu zvaifanira kuitirwa kwavari aiwa iwo hausi unhu hwakanaka unhu hwakaipa nekuti isusu patakaita icyclone itaiyai takabetserwa nevekune dzimwe nyika vakauya vakatibetsera dambudziko remafashamu emvura risi dambudziko rinowirwa nesouth africa chete rinogona kuwira kana isi tinenge tichizoda kuti vadzimwe nyika vauye vachibetsere patinenge takambunyikidzwa saka hatifaniri kuzobuda tichitaiwa zvamawana izvozvi ndo zvakakodzera that you deserve it no south africans do not deserve it the fact that we are being targeted by some south africans should not let us lose our ubuntu as zimbabweans as africans we must and continue to strive to be human before anything else be fallen into a pit we must look for a rope to take our neighbor out of that pit kuitira kuti ararame because tomorrow you never know it might actually be me we must be people who do unto others and maZimbabwe saranga tiri vanhu vanga vaine unhu hwakanaka tine hospitality yakanaka but this seems to have changed because mukatasa macomments avanga ari pasocial media vanhu vachiti south africa deserves it aiwa hazvina kunaka izvozvo and also have to be and of the fact that yes we are being attacked but we are not being attacked by everyone we have a lot of South Africans who are in our corner and we should not then isolate those ones who are supporting us and put them all in one bracket just like some of them are doing to us that's what it is
I see memory there you are nodding maybe give us your view memory
dai sithi yena of course akhona ma-South Africans azonda maZimbabweans angithi but akusibo bonke liqiniso lelo mina la engisebenza khona ngiyi-one umZimbabwean and then the rest ngama-South Africans and kambethe kuhle abalankinga lami siyaba nama-friction khona lokho njengendaba zomsebenzi but okunye lokhu abala problem so as much as kulaba supporta i-operation Pitula akusibo bonke abasupporta i-operation Pitula bakhona abanye aba-understanda i-situation yethu aba-understanda the way esithele nzima ngakhona esingathala nzima ngakhona if we were to go back to our own country so yikho ngivumelana layo usisi ngento ayikhulumayo lapho ukuthi ayisibo bonke ama-South Africans abaphi bakhona abanye abahle abanenhliziyo ezinhle
so for you what do you want to do now what do you think you're going to do now personally yourself
mina personally I've always kept to myself angifuni muntu lana ogcwele indawo yonke ngihlele endlini ngihlezi emsebenzini ngizendlini ngiyafunda amabhuku ami or ngiye echurchi or ngiya kuma-meetings uma ngila ma-meetings so I think you're interesting in saying about one switching avoid Uba ending and ending too much. Uti still bam, the same as Zimbabweans, man, must for achieving any problem in a little Utala, the same Jaga Lumunta, Cotton, Jaguti, we see Varaj, Lapakon. Of course, Ukululeki, Lepatix, Shonipa Emzing, Wavan Niggas. Also, the Fugans in Wavan Niggas, Ufunu Busa. Also, the Fugans in Wavan Niggas, Ufunugans in Doya, Intandoya. Umelusoni Pintetoya Vanit. So ungafika uzenze wena wena ufuna ukuzibonakalisa ukuthi ngicala indawo yonke usenza lokho lalokuyana akusibo bonke abazokujabulela khona lokho as much as ekhona ama South Africans abalomusa and all that bakhona abanye abazokusola ukuthi hayi mana amaZimbabweans this is too much or sebesenza intando yabo or this and that does not mean ukuthi sithathe isinengi mind you amaZimbabweans you it's like you are water amoshayo. And that's my banning amani ama foreign nationals, aba lapi South Africa, aba Enduka. But because of that state uti in the service assistance and a corner like South Africa is ama Zimbabweans. The assistance and lapa wugit. As person nipi mtetu ya lapa, as person nipi ama police ya lapa, as person nipi njese spongo statera lula. Tatera lula ngento ezisifaka enkingeni futhi at the end of the day. So I think kumele sizikhuze njengabantu ukuthi you know what ezinye izinto uyazenza ezinye izinto awuziyenza emzini. Sizithobe nje.
Yeah, hold on there. Apo tanga tikunzwa kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa. Vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kusangana nazvo tiri kunzwa kubva kuna CC memory Nube vanotaura ivo vachitaura kuti inini ndinozvigarira ndiri ndega ndabvunza inini tikasaka muchaita sei manje tichiona mamiriro akaita zvinhu pari zvino vakati inini ndiye ndichingozvigarira ndiri ndega ndichiverenga mabhuku angu saka handiwanzoenda panze ndichinoona zviri kuitika asi hazvireve kuti nyaya iri kutaurwa nevanhu kuti South African, not vese vakaipa. Kune vamwe vakatonaka vakati vandoshanda navo inini vanenge vari nani zvavo ndokutaura kwavanga vari kuita asi regai timboona video yehanzvadzi yava Nube yavanyati vatakaona isu vachichema vachichema ivahanzvadzi yavo yakashayika. Aiwa apo tanga tichikuona isu video yehama dzavanyati vakawanikwa ivo vachipiswa vachishaya kusouth africa kudeep sind apo vanga vari kuchema tichikuona zvakare yatingatiye mifananidzo yevana wavo vakawanikwa vachisiyiwa nemusi asi regai tidzokere zvakare kuna mai zimbudzana timbonzwa kuti zvonzii remangwana mataura mazwi akanaka kuti padandemutande dai vanhu vambomira kuramba vachiwanikwa ivo vachishoropodza vachitaura zvinhu zvisina kufanira endererai mberi tudi
zvimwe chandinoona zvinodiwa kuti tiitwe ndechekuti tinofanira kuonesana nehurumende yesouth africa kuengage politically. Isusu tiri magwetasi hatifarire kunyanya kumhanya kumatare nekuti kana manyanya kumhanyisana kumatare kaukama hunobva wapera hapasina tichavanzika taakusimura hapa dzese saka patinobuda imomo hatichamhoresana vanhu vanomhorisana tende vachibuda kumatare vaya ndi defense nethe other side magweta aya kana iri criminal case anenge ari prosecution nedefense ndo vanombosara vachiita yes yes nekuti vamwe vanga vari kulaw school pamwe chete asi avamwe vanhu vane nyaya dzavo dzava dzakamirwa ukama hapasii saka isusu tiri kuti ngatiinge njei hurumende yesouth africa politically and socially hataifanira kuita takaona kuti hongu minista aripo haadi asi pane mama minista kaanogona kutaurika ipo toinge njai vavo toonesana kutooneka zvizvarwa zvezimbabwe hongu zvinoda kudzokera kumusha hapana asingadi kudzokera kumusha kwake asi pari zvino kumusha kwacho hakusati kwozokereka imba iya yatakakudzai kuti yakatsva baba havasati vaitsirira saka kana mava kuti vana ngavadzokere kumba kuri havanonorara mumba isina denga vanonayiwa saka tiri kuti mbomirirai baba vapfirire kana kutendai munobvunza baba kuti vachapfirira rini kana kutibetserai baba kuti kupfirira imba kuitira kuti vana vaya vamakachengeta mumba menyu vakwanise kudzokera pamba ine denga saka ndo chikuru chatinoda ichocho ndo zvehurumende yesouth africa iyo hurumende yedu yezimbabwe inofanira kubvuma kuti pane dambudziko riri kuita kuti vana vezimbabwe vatize kumusha vachienda kune dzimwe nyika kana pasina dambudziko mwana haabve pamba pababa wake achienda kunogara pamwatidzani anoramba ari pamba pababa wake saka kana mumba musingadyiwi muchidyiwa sadza nemvura mazuva ese kana sadza nemunyu kana kusadza nedoro inangu sadza nedorodori mwana iyeye akaona panext do pachinzi pari kudyiwa nyama onzi nehuya zvako tidye nyama onodya nyama yaonzwa ichinaka ogara ikoko aikonai kubva mafunga kuti mwana iyeye zvaagara kunyama ngaachigara ikoko zvamuchetseka haasiri mwana wepano saka hurumende yedu yezimbabwe ngaive inomira nezvizvarwa zvezimbabwe ichitaura kuti tinoda kuti vana vedu vadzoke tinoda kuti vana vedu vagare zvakanaka tinoda kuti vana vedu vave neupenyu hwakanaka kana iri imba yedu yakatsva isina denga ngavatitobvunze kuti toita sei kuti tivake imba iite denga tione kushuma kupi zvishwa kuti tipirire imba vana vadzoke vagare mumba mababa avo ndo zvikuru zvatinokumbira izvozvo hurumende idzodzi dziri mbiri nekuti tiri kuona kuti regai nditaure nechirungu I can see that the engagements between the Zimbabwean government and the South African government have not yielded much over the years. We have heard that they are engaging. During President Thabo Mbeki's era, it was quiet diplomacy. Now we don't know whether the South African government is continuing with quiet diplomacy or not. So the South African government has got to be forthright in its confrontation with the Zimbabwean government and say, we have looked after you. Children for so long. Some people have been here since 2002. It's high time those kids come back home and help rebuild your country. What is it that you are failing to do so that your kids cannot seem it fathomable to come back home? That is the kind of engagement that we want to see. I don't think after 42 years of Zimbabwe's independence and after 27 years of South African independence, people still need to meet and discuss their escapades in Zambia or Mozambique or wherever they were before these two countries were liberated. Makora wanda, the time is gone. I think now we need to tell each other as adults, because a 42-year-old is an adult, so is a 27-year-old. That no, when I don't want to see your children here. This is not their home. They need to come back to their home. So what exactly is
thank you so much. What is it? Let me just get Star on the phone so that we can just hear what she is saying. Unfortunately, we can't have her online. Star, go ahead. We have a minute. You can speak memories here.
Yebo ke siyabonga manje la siyawuxolo bengiseshuleka ukungena ke umfanekiso oqoshiweyo lapho kodwa hayi yimi osithandekile mhlanga lapho okhulumayo engisemfanekisweni lo hayi bengililalele lapha kodwa lena lisithi alingizwa I could hear you so awakho okugcina ngomemory nganjela ke nkosazana Ncube ukuthi abesifazana khona ngapho bathi ikusasa ke kuyasebenzeka yini basisebenze emakhitshini njengoba babezetato nalaba abasemahofisini kuyimele kubonayo bathi babuyela yini ekhaya kumbe bazaqiniseki
mina ngokwami personally ekhaya kubuyeleke akukho lula ukuthi sifonge usuku uma sibuyele ekhaya ngoba ngaze ngithi ngiyabuyela ekhaya like I said before ngiyafika ngenzeni ngizosebenza kuphi ngizosupporta ngani abazali bami izinto ezinjalo so ngoku-assessa i-situation lokukhuluma nje lamanye amazimbabweni kule-that thing yokuthi asilinde nini sibone maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango maybe basi-extendele ama-permit or something like that but ukubuyela ekhaya angazi maybe masebe soku angazi ukuthi kebe sokunjani ukuthi size sicine sesithi okay sesibuyela manje we are not ready to go back.
Thank you so much for all those that were on our show today. We really appreciate you and all those that were following. Thank you very much. We'd like to say a special thank you to Amai Diana Zimbuzana, who is